pana minister welabor vanonziwa Dr. Nzenza vakabuda vakati vachangoongorora nyaya dzemasalary. Pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for June for civil servants. Zvino June yasvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodyiwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri. Maservice provider vana gazi vana nyaradzo vana pismas vakatora mari kuri vati mari yaitambirwa mwedzi wapera yakatoderera. Zvinoreva izvo kuti varairidzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita kunge unonzi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi. Mwedzi wasvika chobva chati foni apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara henu. Ndo zvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi. Varairidzi vakawanda vanga vachindifonera nhasi vari kutsutsungwa vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari.
Saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana?
Matanho atotangazve kutorwa nekuti language yangu ndokunga matonzwa kuti yachinja. Pai pai taiti no ngatimbopei mukana ngatitaure nezita kuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto. Saka hatina option nepanisana pekuti kuti titobuda apa titofambaidza nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto. Saka tinozwa kuti pamoto tichatsva asi tatatsva tichaona kuti toita sei. Kuminzwa tichabayiwa asi tichazwa kuti tichaita sei. Tiripo ndechekuti murayiridzi azvipira kuti haiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha panhaha.
Mune urongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yajuni yafamba sei?
Chokwadi tiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri. Saka anoona vamunangagwa musi wa21 December. Saka anoita mapetition matches kulabor tikanoisa tsamba pamwe chete nezinta kuparliament. Tsamba tiramba tichingonyora. Saka tinobatiitwa nehurumende chiri. Hurumende kana iri hurumende yevanhu. Kana vakatora pavo kubva kuna mugabe vachitwada kugadzira masolutions achinga pavakundikana.